bachana ndava yisa pakanaka ndava kaka ndava pata kanonaka vakanga vakanditeya I've proved them wrong kuda kuputsa zvandavaka ndava setera nevo yakaipa chamanga makarasa mataipa vanhu makaoma makaipa ende makaipa munenge muchimbofila sei vamuna tiita rosa munenge muchimbofunge ichaizvo vamuna tiita rosa. Munenge muchimbofunge ichaizvo vamuno tiita rofu. If you live by the gun, die by the gun. Levhore chimero tobva taipeta munofila sei vamuno tiita rofu. Akutifita Batman vangu one feeling pity andina titi munotitatira big time ndopanoda janja murivenja nezboncha again again munondikandirapo little bad mind manofunga neshoma takawina munondimisa vashoma vana makomborero vane daka vushora pedasa mi tele magen amu ene kumberi nekuna kudzima laite vamwe tsano amu misa chenopi wana chanja mashaisha mashaya sano.
Batira tsotso kuti tidye marudzi kudzimura kwenyu kuti tiune utsi